A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, October the 17th, 2019. Welcome to the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
Welcome. If you're just joining us today on the Women's Roundtable, we are discussing the continued decline of the economy and how women and families are coping.
And to join our discussion, you can phone us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And don't forget that we are now live streaming on all our Facebook pages, so you can join in the conversation right now by liking us, or if you've liked us yet, just go to our Facebook pages, VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7, and join in the conversation right now.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940, and 15455 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m. But ngolwesine siyabe silabomama abesifazana sizithi kasihluzeni bomama.
Yes, PJ, today we come back to you, our Facebook and radio followers, where today we're discussing the declining economy. Many families in the country say that the prices of basic commodities like bread, which is now costing nearly $15, is making them have less than three meals a day as the economy continues to decline, PJ.
How many families in the country say the prices of basic commodities like bread, which is now costing $15, is making them have less than three meals a day? And some consumers are asking for the government to revert to using the United States dollar. But Finance Minister Mr. Mthuli Ncube, who is currently in Washington right now for the International Monetary Fund meetings and World Bank, says this is not possible as it will cause hyperinflation.
And the Reserve Bank Governor John Mangunjika, who is also in Washington for the World Bank and IMF meetings, also ruled out the possibility of the country returning to the use of the United States dollar. Let's take a listen to what he had to say, Governor Mangunjika, when we asked him that question.
Mangunjika, tunaona murumuno mu Washington DC, chicha kunza ikuno.
Tayokuwa meetings, IMF and World Bank annual meetings, which are starting this week and ending at the end of the week.
Saka zvizva mungati imi muri kutarisira kuti muwane pamisangano iyoyi.
So unoziva Zimbabwe is a member of IMF and also a member of the World Bank. So my annual meetings is the time when the management of the bank and the IMF will be presenting their work activities that they did during the year and also my programs anonga now for the rest of the whole world in terms of financial development. So yes, my meeting aganak ku attend, and also that's the time when we also meet other institutions. It's a good place to meet other financial institutions. Like says Zimbabwe, so to other side meetings are very important to do with the Zimbabwe development strategies.
Vamangunjika parizvino vazhinji munyika vari kuchema nenyaya yebond. Pane urongwa here hwekuti zvichasanduka pamamiriro akaita mafambisirwo ari kuitwa nyaya dzemari munyika.
Handizi kuti ndovachitora chima nebond, ndafotora chima ngenyaya yemaprice anonga ari hai. Saka handisi kuziva kuti mubvunza wako ndokuti chii kuti une chima nebond, haisi bond which is the issue. Ndafoti chikumusha chiripo chizhinji. We need to attend to my prices are very high, and therefore we need to stabilize the exchange rate. Kuti isadin is a cause of my price increases.
Vamwe vari kuchema chema vachiti ivo dai madzokera imi ku American dollar kana kuti mari yekunze yeku America nekuti inenge inobata huremu zvakamira sei pane nyaya iyi?
Sanata kuti haizi nyaya iyi yechipo chiripo nyaya yekuti zvokuti kuti maprice edu aite stabilize. Stability yemaprice inobva kuma kuti tingatine foreign currency. Haisi nyaya yemaUS dollars inoita kuti nyika inake, asi kuti tofa kuti tine production. Zimbabwe chitisina productivity. We tine importa zvakawanda zvikuru. Kusanganisira zvinosangana negorosi, wheat, tine importa mafuta, kunjisa kubikisa nawo, tine importa mukaka. It's not so hosha iyoyo inofokurapwa nekuincrease production. So a currency is dependent on the productivity of a country and also confidence in nyika. So whether you are using US dollar, Zimbabwe dollar, kana kuti any currency in the world, haisiri nyaya yacho. We need to work hard as a country and the main entrepreneurs to produce goods and services. If you are importing, how can you make your currency strong? It means that you need more foreign currency. So we just need to ensure that we manage our production levels and we manage our confidence levels. Those are the two parameters that are influencing the currency in Zimbabwe.
Tiri panyaya iyoyo yamataura yekuti panodiwa kuti paive neconfidence mukufambiswa kana kuti vanhu vavimbe nekufambiswa kuri kuitwa zvinhu munyika. Zvii zvingaitwa zvamuri kuita imi sagavana kuti muone kuti izvi zviri kuitika?
Confidence in Zimbabwe is far wide and ndo zvakawanda. Chokutanga tofakwa kuti nanzi unit of purpose. Tofakwa kuti social cohesion. It's like a teamwork. We need to have a very strong team in Zimbabwe. Kuti zvifambike zvakanaka. Zvinoreva izvo kuti maZimbabweans takasamusa pamwe chete, tete maentrepreneurs zvakanaka tose, and at the same time tachiita kuti tite minimize. I can just say a little bit of bad news in Zimbabwe is very important. We have every time when you read the newspapers, the social media, it's all negative. So instead of producing or reinforcing negativity, we need to reinforce positivity in Zimbabwe. So at the end of the day, such things will be very important. So less of bad news is very important for increasing confidence. Disinformation, misinformation, those ones need to all be minimized. First and foremost, those are very critical. Then, of course, as I said, obviously, you also need to ensure that at least we'll be able to learn to feed ourselves, learn to produce to feed ourselves as a country. These are the critical issues that the country
we're hearing there from the Reserve Bank Governor John Mangunjika, who was in Washington at this week. He's attending the IMF and World Bank meetings, and at that meeting he was at the MEFMI meeting, which had finance ministers and governors from 14 African countries meeting to map the way forward for Africa. But when we asked him about the bond note, as you noticed, he literally just said the bond note is not the problem, but the prices. So PJ, very interesting answer there. Mm-hmm. And I tried to push him to say, but what's going to happen? Are you going back to the Zim dollar? He categorically said, no, not really. So interesting to watch.
Yeah, but Mr. Mthuli Ncube said that basically the RRTGS or the bond note is the Zimbabwean dollar.
Mm-hmm.
So a little bit of contradiction, I don't know. Siyalambulela kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Uhlelo asihluzeni bomama lapho esihluza khona indaba ezibathelane lenhlupo lezankathaze nganye lokuphumelela kwabomama eZimbabwe. Namhlanje uhlelo lwethu sizanika lina abalaleli bethu ithuba lokuthi litsho imibono yenu ngokwenzakala elizweni. Khathesi umnotho welizwe ugugudekile kakhulu. Isizindo semali lokhu sisiya sisiwa mihla ngemihla, engxenye ngehola ngehola, ngoba sikunje intengo yesinkwa ekade lidola ekuqaliseni komnyaka khathesi isingamadola alishumi lanhlanu, $15 ilofu lingalinye. Osokusenza imuli eziningi zingenelisi ukuthi zidle ukudla kwekuseni, ukudla kwemini, ukudla kwantambama, esikutsho ukuthi ukudla okukathathu ngelanga. Abantu abaningi imuli eziningi sezenelisa ukudla kanye kuphela ngelanga, kungaba engxenye emini kuphela kumbe ntambama kuphela. Lokho kwe-breakfast, lunch, le-dinner akusatholakali kangako ezimulini eziningi. Kuthi ke abanye abathengi bathi bona ngabe phela uhulumende uyabuyela ekusebenziseni idola leMelika okuyikho okulandulwe ngusibalukhulu webhanga lesizwe akade ekhuluma lomavelasi kumzuzo oyedluleyo esithi yena hatshi alokhu akwenzakali. La uMavelasi uphinde waxoxa njalo lomphathintambo wezemali okhona pha eWashington DC eMelika elande imihlangano eye International Monetary Fund IMF nganye le ye World Bank ephathelane lezemali engomunye wabaphathintambo abalishumi lane abangu-14 abadabuka e-Africa ababuthene e-Washington DC ukuthi bazohlaziya ngodaba loncedo lemali izikwelede nganye lentuthuko nje yomnotho yamazwe yabo nganye labo sibalukhulu bamabhanga esizwe okugoqela yena ke umnumzana John Mangujka Reserve Bank of Zimbabwe. Uncube uhle watsho wathi yena hayi akubuyelwa kudola leMelika kuzaqhubekelwa phambili sokumele kuphunywe le nhlelo njalo kube lokusebenzelana kwabantu bonke ukuthuthukisa idola leZimbabwe silisekele ibond note lona lelo leRTGS lakho konke okunjalo ukuthi lithuthukiswe njalo libe yimali esetshenziswayo singaba lilizwe elinjani elingelamali yalo. Yikho kutsho akukancube ngaphambilini kuliviki ngolwesibili eleZimbabwe liyenelise kumanyana lamanye amazwe womhlaba jikelele ekunanzeni usuku lokuqakathekisa umsebenzi owenziwa ngabesifazane abahlala emaphandleni olwe-International Day of Rural Women. Omama abaningi bemaphandleni bekhala ngobunzima ababhekane labo empilweni kungenxa yokutshabalala komnotho elokhu esikhuluma ngawo lamhlanje. Besithi olwabo udubo luphethwe kabili nxa kudathaniswa labanye babo abahlala emadolobheni. Sibe lethuba ke lokuthi uNtungameli Nkomo weStudio 7 axoxe lo nkosikazi Stembiso Nyoni umphathintambo obona ngendaba zabesifazane kanye labasakhulayo ngalelo langa.
Iministri yamisa-ke kwema-provinces wonke sifake okuthiwa ngama-service centers sisebenza le-Indian government ukwenzela ukuthi labana abafuna ukuthi benzelwe izikotshikara, abafuna ukubazelwa ama-furniture, abafuna ukubazelwa konke nje okwendlini le-metal fabrication kube seduze labo khona ngale. But omama kumele ukuthi babambane babe ngama-cooperatives balime ndawonye bese bethintha iministry yami izinto zabo zokusebenzisa ziphakanyini. Le mali futhi silayo through the Women's Bank ukuthi omama bafuna ukuthatha amaloni bazothatha bencedisana ngama-projects abo.
Kudaba lwe-Women's Bank lapha ungabachasisela omama ukuthi baze bayithole leyo mali kumele bakwenze njani?
Omama ukuze bathole leyo mali kumele babe yizigoqolongane babe bathathu kumbe badlule lapha. Noma lapho wedwa ungahambe usiya kweboleka imali but i-microfinance yile imali ebolekisa ukuthi kumele uyibhadale masinya masinya. Uya-aplaya uvule i-akhawunti ubuse ubhalela-ke ukuthi uthole usizo. Usizo lwakhona luyatholakala masinya. Siyancedisana ukuthi omama bangazibama isikhathi eside. Omama abaningi bacabanga ukuthi ungavele uvule i-akhawunti sokumele ukuthi uphiwe imali. Ukuvula i-akhawunti yukuthi lapho imali yakho siyaproviwe bayifake ku-akhawunti yakho. But kumele ukuthi ube lento oyenzayo, ube lesisungulo. Yikho-ke sithi omama abasebenze ndawonye. Ngeke ngaba se-Plumtree ngayahlangana labo mama bezugogelela abagogelela imali zabo ndawonye, abanye sebethenga izigayo, abanye sebethenga ifenitsha, abanye bafundisa abantwana. Lapho susiya ebhenki usulesisindo susiyayithola imali ethe xaxa. But ke siyalikhumbuza ukuthi siyali-encourage ukuthi khonokho kuqala ugogelela imali kuncedisa ukuthi vele ube lengqondo yokuseva imali, ube lengqondo yokusebenza, leyokuhlonipha imali. Ayikhona imali ukuthi ungayibamba uhliyisebenzisa, uyibambe uhliyisebenzisa. Akuyenze ukuthi kikuphilele, ikwenzele ukuthi kusasa ibe ningi, ikwenzele umsebenzi ophakemeyo.
Lapho ke sizwe unkosikazi Sthembiso Nyoni, umphathintambo wendaba zabesifazane kanye labasakhulayo, lapho ke wekhuluma ngenhlelo zosizo olungatholakala kuhulumende nxa abesifazane befuna ukusungula imisebenzi yezandla, amabhizimusi amancane kanye lamabhizimusi amakhulu. Inhlelo eziphathiswa ngemali ngabamabhanga zikhona eZimbabwe. Nxa kuyikuthi awulalo ulwazi olupheleleyo ngalezi nhlelo, ulakho ke unkosikazi Inyoni uthi yena likhululekile ukuze lize kugatsha lwakhe libuye lizothola lolo lwazi. Sibekele enhlanhla njalo yokuxoxa lo somabhizimusi unkosikazi Inhlahla Sikhunyana Mangubo owe Plumtree.
Ngize ngimama ole business sibili, kodwa ubunzima esengilabo lapha kakhulu. Ama-license bengihluleka ukubhadala le mali encane besibe sibhadalisa izolo, namhlanje ayakhuphuka ayachaya ekhanda le. Angisenelisi khona ukuthi ngisebenze ngiphinde ngibhadale ngale license, ngiphinde ngithengele abantwana ukudla, ngigqobise yonke into. I-license nxa izafika ku-5,000 mina yona i-$100 ngithatha umnyaka wonke ukuthi ngiyibambe fowethu. Kubuhlungu kakhulu lokho uhulumende esenzile kulimi.
Utsho ukuthi i-5,000 ilayisensi yesitolo?
Ilayisensi eshopu. Asikhuphulela abathi bafuna ukuthi siyebhadala ama-5,000 per term. So lokho kuyasisinda kakhulu. Ngapha esikolweni abantwana labo iyakhuphuka ifees yabantwana every time. Bafuna imali esifika kubo-$150, so asisakwazi ukuthi senze njani. Njalo okunye sokungani kuyahlupha. Abathina singabe sidobhe lokho ngamarandi nyana siyabe sikutholile sisiyabhadala esikolweni ngakho. Basika bethatha amarandi lana esisitshele ngamabhondi angatsho lutho, kodwa irisithi yomntwana ibhalwa ngebhondi ngedola. Ngiyamangala ukuthi irandi lelana liyangathi kuhulumende liyayenzani kimi irisithi ngathengiselanga ukuthi ngibhadale ngerandi.
Loko bekungunkosikazi Nhlanhla Sikhunyana Mangubo owe Plumtree ongusomabhizimusi khona ngale ekhuluma ngenhlupho ababhekane lazo. Sizolinika abanye abesifazane abeqogelela abohlelo lweqogelela ngokuya kwezikhathi. Marvelous, we heard there from the Minister of Women's Affairs and Youth, Mrs. Sthembiso Nyoni. She was basically speaking on the International Women Day of the Rural Women on Tuesday, which we marked on Tuesday. She was basically saying there are some programs that they have to fund projects, women's projects. If women could only approach her department or her ministry, they could get some help. Because she also even cited some projects in Plumtree, which are doing very well, called the Kokelela. We also spoke to those women from Kokelela, who will give you the interviews later on. And Ntungamile Nkomo, thank you very much. He spoke also to this other businesswoman in Plumtree, Mrs. Nhlanhla Sikhunyana Mangubo. She was also lamenting the problems that they are facing as small business women.
Very good day today. I would also like to pay tribute, as what PJ said, to the rural women who were honored earlier on this week in their International Rural Women's Day. Aiwa muchirongwa chedu chemadzimai tinokuchingamidzai vese vari pano vari kuteerera kana vari kutiona pazvivhitivhiti. Nhasi tiri kutarisa isu mamiriro akaita zvinhu munyika tichitarira nyaya dzekukwira kwemitengo. Tinoona mhuri dzakawanda dziri kuchema-chema idzo dzichiti hadzichakwanisa kuti dziwanikwe dzichidya zvaiitwa kare, zvokuti unonwa tii mangwanani wodya sadza masikati wodya zvakare manheru yeah, 23 basic meals iye zvine zvivari kutoti ukakwanisa kunge uchiwana uchidya one meal a day izvozvo ndo zviri kutoita mhuri dzakawanda vari kuti ivo chingwa chiri kudhura pari zvino price yatanzwa nhasi yanga iriyo 15 bond which is $1 saka ndo vari kuchema vachiti dzimwe mhuri hadzisi kugona kuti dziwanikwe dzichitenga chingwa ichochi pamariyo iri kutaurwa takaita rombo rakanaka zvakare imo muno muWashington takawanikwa tichikurukura navagovernor vereserve bank vajohn mangunja tichivabvunza nyaya iyo yebhondi kuti ko nyaya yebhondi iri kuchemedza veruzhinji pane zvamuri kugadzirisa here vakati ivo hapana mukana wokuti nyika idzokere kuenda pamaus dollars asi vari kuti ivo navantuli ncube vari kutoti mari yezimbabwen bond yatova karenzi yeimomo muzimbabwe asi havana kuzonyanya kutaura havo zvakawanda asi ndo zvatinenge tiri kukurukura ipo pano kuti muri kuzvigona sei regai timbonzwa kubva kune mamwe madzimai takataura isu nemudzimai ari kusouth africa ari kuchema chema ari kuti iye pari zvino akungoshandira kuti awanikwe iye achitumira zvekudya kumusha regai tinzwe kuti vari kuti chii
kuno kutokozwa kumangalisayo ngoba abantu abanenge ungavanika imali yokusungula bayayini
My great friend, Pretoria Centurion.
Tauraitins.
First and foremost, when we're in Zimbabwe, we should be at Tambutika. And we've got to go to South Africa and we're going to see what is the next move for us in Zimbabwe. Because, like, for example, in 2007, we later said that in 3 months or so, I'll be going back home. Maybe I'm going to go to Samaria. I'm going to go to Samaria. But wakatozoona kuti aiwa kuchenepa kwauri kutotangidza from zero kutanga uri kutobva kuchikoro ende chikoro chacho uri kuchiisa mubhegi wotanga kushanda basa rese rese ezvino the moment kune vari kumba vatiri kubatsirana navo kuti varakwanise kurarama ndikakaurirai maidiyesisa kuti isiri kuno Pretoria tiri kudhuze nekumba tatisingakwanise kuisa mubhegi matomatisi neonyini uchida kutumira vari kumba kuti vadye and when you think of that is that life Because at the end of the day, at least they are having something to eat. Makuteni masikati nemari here. Zvakanga zvisiko 2008. But inini wacho ndinepundutso yei yandichatarisira mukati weupenyu hwangu kuti zvandikushanda ndiri kunze kwenyika ndichawanawo chicha ndichanongedza vazukuru kuti vachati mbuya vedu vakashanda kwemakore 20 kunze kwenyika vakakwanisa kutisiyira vatisira nhaka yekuti nekutii
Aiwa, apo tiri kunzwa kubva kune mumwe mudzimai ari kuPretoria muSouth Africa ari kuchema chema achiti iye pari zvino ari kuti haana chaanofungidzira kuti iye achasiya senhaka nekuti pari zvino vari kutoshandira ivo kuti vawane mari yekutenga chikafu chekutumira kumusha ari kuti chaanotozoregedza kutumira chete iyi matomati nehanyanisi asi regai tinzwewo vari muZimbabwe madzimai kuti vari kuzvigona sei tataura nemadzimai maviri regai tinzwe kuti ivo vari kuti chii
ndiri kuZimbabwe ndotatabhe isusu tanga tozvimapraizi zvanga zvatotishupa bcause kuno kumapraizi ari kungokwira every day saka takatozomuti isusu bhetati ini senini kwandiri ndakataura nemurungu wangu andoshandira izvonzvo nini mari yacho yekuti makandipa kuti especially utenge chikafu chizvo zviri kudhura saka ndamuzoti ndinani munditengere magrosari pamunotengwa chisouth africa saka murungu wangu akuti paanonotengwa kusouth africa magrosari ake onditengera obva ndizvozvo takusikupawo mari yemuriyo magrosari ake ezvinezvi zvaakavhadi bcause ndotengerwa nemurungu ndakamuudza ndakati nini handichakwanisi kutenga nemari yangu bcause mari yangu haichakwani kuda kupinda musho saini makanditengerawo makazongoro shwanzini ndokutengera iyo ndokwanisa kuzochikupawo mari yekuzotengawo muriyo nemari iyo yetransport saka ezvi tongoonerwa weduwo semuriyo ndori kudhura zvavo asi zvimwe zviri nani
Aiwa, ayo mashoko kumakukutu chaizvo. Handiti muri kuona nekuti vamwe vakauyawo panapa vakanzwa zvamuri kuitawo pamwe vanogona kubatsirikana wovotaurawo nevavanoshandira. Zvii zvimwe zvamuri kuita semadzimai?
Zvimwewo zvatingatomboita kungoshanda chete kuzi kutengesa kunoku kwako kunorambidzwa kana kuti uite raundi chero chero hakuna munhu angakwanisa kukupa mari kuzi mari yacho haichatomboshande saka kungoramba tingoshandawo izvozvo panga zvakanakawo yaitawo zvokutengesa ende tobudawo out ndichidhoko ndonotengesa mumapurazi zvinhu zvaifamba singaiti but ezvine zvinonge hasichatombototi ukati ndakanoti nhasi ndikahodha mangwanati ndinotengesa ndinosvika purizi yeye yandinotengesa naye yachashanda mari yacho inenge inge yatisisisashandi saka ndakatombomira kwangomira nengoshande ikoko mari yatodzisingatenge dzinongotengawo
ndingango dzinongotenga sipo chechi kana mavo matemba zvosaka vamwe vangu ndotongodzodya vane vamwe varungu manje vana tsitsi mande vane tsitsi vaikwanisakungotiwo otengawo inonzi chikafu kuvashandi vavo vovapo wapo mari kutengawo muriwo zvezvizvinani kuzi kunokuzi varungu vazhinji ndizvavari kuitira vashandi vavo kuzwa kuti ah zvinhu zvacho zvaoma tikasodaro ngatitotokurayo nenzara kuzi mari dzatikupai dzishoma saka vazhinji vokunokwandogana ndizvavari kuitira
Ipedi makadiwo.
Tiripo, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Ndiwo Matasa ndiri muHarare.
Ehe, taurai tinzwe sister.
Upenyu huri kurwadza vakoma vavo. Zvinhu zviri kurema muZimbabwe vakangodzinga tongobata kamari vakutonga kuti mari yaperera kuchitafu. Hapana zvimwe zvinhu zvatichagona kuronga kana kuita kunze kwechitafu.
Saka pane zvimwe zvamuri kuita here semadzimai ndoziva kuti kudhara vanhu vaimboita maraundi emagrocery zvimwe zvakadaro kuitira kuti muri rarame zvii zvimwe zvamuri kuita zvingabatsirawo vakateerera
ini ndiri hairdresser saka tinotanga maraundi aya tiritotanga maraundi ekutengerana magrocery tinhasi tikatengerana sipo kusiriki rikapera totengerana kana shugawo shugamaya rikapera totengerana raisi kungoti vana vaone chekuisa mudumbu nekuti hatisi kutengeka munhu uri kuenda zvinhu zvacho
Aiwa apo tiri kunzwa kubva kune madzimai tatanga kutaura nemudzimai ari muSouth Africa tichizoenda tichitaura nemadzimai maviri vari muHarare vari kutaura ivo kuti zvinhu zviri kuoma asi vari kuedza nepavanokwanisa vamwe vati ivo vakutotaura nevarungu vanovashandira vavanoshandira kuti vatengerwe chikafu kubva kuSouth Africa kana imomo munyika asi tinochingamidza zvakare vari palive stream yedu pari zvino paVOA Shona pana Trust Chipanga ari kuti good evening VOA team Simon Beta ari kuti hanzi haasi kufara nezviri kutaurwa navamangunjika navancube Sabelo Shonga ari kuti hatisati tati yesterday he instructed his lawyers to come out with ways to change the current constitution to two-term president hold tight ndokutaura kuri kuita hanisi kuzoti vari kutaura napa asi kunyorwo kwavaita Moses Beta hanzi ndiri kuno kuJohannesburg tonderai batao vari kuti vakoma aiwa makadi henyu kwamuri ikoko kana muchida kuti kufonerei nyorai namba dzenyu makaisa zvakare macode numbers enyu kuitira kuti mupinde muchirongwa ataona Tabitha Manyoni tambotaura nemi maisa namba tichakufonerai Simon Musenge hanzi I'm watching you from Joburg good evening ndo vamwe vari pana pasikati vese vari pano kana muchikwanisa ibvai madzvanya pakanzi share kuitira kuti mukapinda muchirongwa hamane shamwari dzikunzwei PJ
ye hoti ke ngiyamukele labo esihamba labo ababukele uhlelo okwamanje kunkundleni yebulenjini yeFacebook yokuxhumana ekhasini lethu eleVOA Ndebele kulo sikhumbuzo omlalazi othi ladies crack on Thulani Gumbo yena ke uthi control your fuel prices first mgcini nyembezi uthi siyabonga for this platform uClemens Mzola Dube uthi video ayikho inhle ke yapazima yapazima kodwa ngilethemba lokuba sebelungisile okwamanje uDanisa Blessing Dube uthi sisonke izani yehluleka full stop kube lo ndlela Dube ukuthi asisonke nani emsakazweni hayi siyabonga sibili Dube sikhumbuzo umlalazi uyaphinda njalo ukuthi at what interest rate leyo loan ngilethemba ukuba ukhuluma ngeloni ebikhulunywa ngumphathintambo wendaba zabesifazane unkosikazi Sithembiso Nyoni ulakho ke ukuthi ubathinte ngocingo kumbe uye khona ngale egatsheni olubonayo ngendaba zabesifazane baza kuphathisa ngolwazi olupheleleyo olwamaloni lawo okhuluma ngawo Dokas Hobe is watching with you. Okay, Tiwe Ncube, amachono basakazi. Hayi sitshonile ngempela. Kulabo ke asebengene uhlelo abasibukeleyo kuFacebook ekhasini lethu eleVOA Ndebele. Share nini phela labanye sibukele sibanengi. Nxa njalo ufuna ukuthi sikuthinte ngocingo, faka inombolo zakho zocingo khona lapha kuFacebook. Nxa ungelandaba lokuthi abantu abaningi babone inombolo zakho zocingo. Kuthi ke izakhamizi zemangwe lebulilima zamukele ngenjabulo usungulwa kombukiso oweqogelela expo bethi lolu hlelo olweqogelela soluthuthukise imuli zabo lwehlisa obuyanga osokwenze inengi lemuli ezingamalunga ohlelo lweqogelela zithole inzuzo yokuziphilisa alizizweleni omama laba bezikhulumela
Kulokuthokoza okumangalisayo ngoba abantu abaningi ungabanika imali yokusungula bayayidla. Kodwa labo mama banika imali yokusungula bayikhulisa uza kuthi abanye balama 50,000 rand kumabanks abo. Abanye balama 100,000 rand. Okutsho ukuthi sebethenga izigayo, sebephayiphe amanzi, bawafaka ezindlini zabo. Konke lokho kuyathabisa kakhulu. Kuyatshengisela ukuthi abantu bangabambana. Babe njengonye, babe lakho abafuna ukuthi bakwenze. Isizwe siyaphumelela. Ngithanda ukubonga kakhulu ukuthi bobaba, ukuze umama aphathiseke, aphumelele, kutsho ukuthi ulobaba omncedisayo. Ubaba omsekelayo, ubaba omsupportayo. Omama abalobaba abacindezelayo bathwala nzima ukuthi bayifike kulabanye khona. Ngakho ke sibonga ke ukuthi omama laba balobaba babancedisayo.
Ukelela uyasincedisa kakhulu ezimpilweni zezimuli zethu nezimpilweni zethu. Zinhlelo esingazo siyancedisa. Bakhona abanye abantwana ikakhulu ezikolweni abaswelayo. Zikhona izintandane ezingela abancedisayo. Lazo lezi zintandane siyazincedisa. Nxa kuyikuthi singabantwana bengelalutho esikolweni bebayabhatalelwa, siyakwanisa ukuthi singabomama sithenge amabhuku sawahambise esikolweni. Ayancedisa labana abantwana abaswelayo. Siyathe sibatshelele ababalisi ukuthi amabhalandise abantwana abaswelayo, abantwana abangelabazali njengabomama.
Asisasweli imali kukhokelela ngoba siyakhokelela. Kathesi sinenkukhu zethu esilazo ukukumakhaya esizifuyileyo, siyazithengisa, zezinye ziyayenza amatsiyani, sithengisa sobe siyenza njalo njalo sisiya phambili. Kathesi ngathi sikhangelele ukuthi i-tuckshop yethu iphumelele.
Ye labo ke ngabo mama abohlelo lweqogelela kodwa ke obe umqalisi ziba laphana kube ngunkosikazi Stembiso Nyoni ekwethekeleleni kwakhe ePlumtree. Siyabonga ke uAnastasia Ndlovu owenelise ukuyafika embukisweni oweqogelela Expo walonyaka osungulwe lonyaka. Abalethemba lokuba abesifazana abaningi bakulumango bathi bona abalethemba lokuba suza kwenziwa ngomnyaka ngomnyaka umbukiso lo weqogelela Expo. Iningi labo ngamalunga amaqula kumbe ngithi amaqembu aweqogelela chithekele emangweni wonke webulilima kanye lasemangwe. Iningi labo ngomama abazi hlaleleyo ngekhaya kodwa ke besenza imisebenzi yezandla yokuselela imoli zabo. Limzwile unkosikazi Nyoni laphana isithi amanye amalunga iqogelela balezimali emabhanga ezingafika kunkulungwane ezingamashumi amahlanu zamarands, 50,000 rands, abanye bale 100,000 rands, ukuthi inhlelo zabo zeqogelela zikhanya ziphumelela okwamagama.
Aha.
Kulolunye njalo kulenye
people are asking like what were the people saying, because that sounded very interesting, but can you back announce what was going on, because we heard some people very excited about some project. What were they saying so we can move on?
Basically those are the women from the districts of Bulilima and Mangwe who formed groups, cooperatives for generating income, and they are saying these income generating projects are really a success. And Mrs. Stembiso Nyoni also visited the expo, the Kokelela Expo, where people were just exhibiting whatever they are doing in that area. And she was impressed, and she was saying, she has heard that some people have got actually 50,000 rands in the bank, some even 100,000, and they are running projects like even milling, rearing poultry, and so many other things.
Kunavo varikubva kupinda muchirongwa mamuri kunzwapo sisi PJ varikutaura ivo pamusoro pezviri kuitika kune imwe nzvimbo uko gurukota rezvemabhizimisi achiri kutanga amai Stembiso Nyoni varikutaura ivo kuti vakashanda nemamwe madzimai ari pachikwata chinonzi Gogelela.
Kokelela.
Saka vari kuti ivo madzimai aya vari kuita zvinodadisa. Asi tiri kunzwa kuti tine muteereri. Asi regai timboverenga zviri kutaurwa nemi vari pano paFacebook page yedu. Tiri kuona vazhinji vari kunyora pfungwa dzavo. Vamwe vari kuti ivo vada kufonerwa. Tine madzimai akawanda vanga vari kunyora kuti vada kufonerwa. Saka tiri kuedza kukubatai panhare kuti tinzwe pfungwa dzenyu. Chirongwa ichi ndechenyu. Nicodemus Matariro. Hanzi muri seiko masisters angu. Aiwa tiri wadi isusu. Tabitha Manyona ari kuti ndifonerei vachibva vaisa ivo namba dzavo. George Denner hanzi makadii palive talk. Ndiri kukuonai ndiri paSouth Africa kuWestern Cape. Zanu yativuraya vedu wee. Tochemera kupi tiri musango. Hanzi komwe yawana mbuya nehanda nasekuru Kaguvi. Wadiwo kupfeka matiri pamwe. Vari kutaura hanzi isusu kuno kutatambura vari kuSouth Africa kwavari mukoma ava. Solomon Mutando kwavari pano vari kuti vari kutiona vari kuJohannesburg kuSouth Africa. Mkoma Tokani Hlabangana vari kuti ivo vari kuda kuti titaure tichipawo mukana kune makolas kuti vapinde pachirongwa. Hanzi introduction yenyana sister Marebesa. Aiwa tinokutendai, tinoziva nhasi taida kuti timbonyatsopa mukana kumadzimai nekuti zuva rino PJ nderemadzimai. Saka tinoda kuti madzimai kana muripo nzwikai mavoices enyu, mutaurewo zvamuri kuona kuti imimi muri kuzvigona sei. Tinoona kuti zvinhu zvakaoma munyika zvechokwadi, asi taona vamwe vachiuya pano vachitaura ivo kuti vari kukumbira vavanoshandira kuti vavatengere zvokudya. Uyezve tikaona vamwe vanga vari kuti ivo vari kuita basa rekuru kamusoro nezvimwe hairdresser vachiti ivo vanoita mukando wekukandirana kuti rimwe vhiki vanokandirana sipo, rimwe vhiki vanokandirana zvokudya. Ndo zvimwe zviri kuitika panapa. Saka kune avo vari kupinda muchirongwa, nyorai namba dzenyu. Makaisa zvakare macode numbers enyu kuitira kuti tikufonerei. Nhasi tiri kutaura isu pamusoro pemakwiriro ari kuita zvinhu munyika nyanya panyaya dzezvekudya. PJ.
Yes, kubekela phambili ngohlelo lwethu. Sisameleleke ukuba lisithinde ngocingo ukuze lingene lani kuhlelo. Wothani ke silinike okunye esilakho. Unkosazana Sikhululekile Moyo ukansila kaward 17 kobulawayo useSweden. Sikhuluma kanje ehamba ngohlelo lombuso wabanengi lokuthuthukisa amadolobho. Yena ke umele iZimbabwe njalo uhlanganyela labavele kwamanye amazwe kuhlelo lokufunda ukuba eSweden lona liphatha njani intuthuko yamadolobho kanye lokuthuthukisa inhlelo zikaZulu.
Salibonani balaleli, mina ibizo lami ngingusikhululekile Moyo, ukansila ka ward 17 ogoqela iPhumula North Methodist St Peter's Mazwiro besinyoka le Green Gables kobulawayo. Ngikhuluma lamhlanje lapha ngise Stockholm, capital city yase Sweden. Ngihamba ngohlelo olwe ICLD, Swedish International Center for Local Democracy, uhlelo oluthuthukisa ama-local authorities wonke womhlaba. Ngilapha ngimelele iZimbabwe. Sizofunda njalo sibona ukuba iSweden local authority yenza njani izinto lokuthi isincedise ukuthi sithuthukise ama-local authorities ethu. Ngifike lamhlanje eStockholm njalo ngikhona okwamaviki amabili. Ngiyabuyela eZimbabwe mhla ka 28 October. Uhlelo lolu ngithemba luza sincedisa ukuba sithuthukise ama local authorities ethu, sikhulise amadolobho ethu ngendlela ephakemeyo, ngoba sikhangelele ukuthi singabona sifunde ukubana iSweden isidevelop okungakanani, okutshengisa ukubana siyabe sifisa ukuthi sibe kwazi ukukhulumisana lezakhamizi ngokuphakemeyo. Sithole abathi ngesilungu i-good communication skills, sithole lokho abathi ngesilungu njalo yi-new technology in service delivery, ukuthi sibone indlela yokuthuthukisa amadolobho ethu ku-technology ukuthi sibe lathi ngamadolobho aphakemeyo. Okunye njalo ukuthi sithole amacebo amatsha azayenza ukuthi uBulawayo lamanye amadolobho, ngoba singamakhansila aphuma kuma-provinces achiyeneyo, sikhona lapha simelele iZimbabwe ukuzofunda ukuthi sisuke lapho siye kusebenzisa siye kwenza, ngoba sikhangele ukuthuthukisa iZimbabwe.
Lo kwebe kungunkosikazi Nkosazana Sikhululekile Moyo, ongukansela ka ward 17 koBulawayo.
Yes, we have a caller. Hello, caller. Hello.
Hello.
Makadiko. Aiwa tiri wadi tripsora nani uye zvemuri kupi?
Natabedzi paZimbabwe.
Aiwa taura itinzwe manyoni, kwakamira sei ko, zvinhu zvakamira sei pari zvino?
Nzara iri kuno kuma 1 choche inotorwa, uye zvindatorwa dzezvizvi ndichitona pa ZTV president vachitotora kuti autoiwe dzirasha nemunyu kuro mabhizinesi vari kukwidza mitengo ivava. Zvatotiroza kuti zvino president zvavari kutaura kudai vemabhizinesi vachabva vatovhara tikatsvechi tikubatsira hama dzedu. Zvandirwadza zvisingaita tuti madoctor dzokai kuchipatara tetichitaurirana mari dzenyu tinozokupai maveko ikoko mukutorai hama dzenyu makasaenda kumabasa. Apo iyo ndokuti vakataura kuti makakwidza moga, vakataura futi zvinhu zvokuti zvonzo takwidza fio, but nhasi vakutaura zvinorwadza. Izvino zvikuno kusima zvinhu zviri kudhura. Chingwa chocho kuno kwandogara nini
kuchiri kuita mari
kuita 17.50 cents.
Saka pari zvino muri kuzvigona sei? Nokuti vamwe vatambotaura navo vanga vari kuti pane kuti vaite zvekudhara zviya zvekudya, kuti munodya mangwanani, masikati nemanheru, vamwe vari kutocharika dzimwe dzenguva nekuti panenge pasina zvekudya. Imimi kwenyu kwakamira sei?
Inini hanguva ndakazvinoti ndiri kushanda zvekurema kwepeyang aisi kukwana. Ndakaudza murungu wangu tinini medhemuka peyangu yemangu ndipa haisi kukwana. Saka inimbi dai mandipa peyangu hangu kamuchiti pamunotumira ano kunokona nzwa namalaicho kusouth africa uku, pamunotumira chikutengere chikafu chenyu munditengerewako dzinini kunoku handichazvigona kuti $100 yakukwana zvinhu 2 pane kunokwana sipo nemafuta ekuzora asi ayiyati 100. Saka ndikazotini haisi kundikwanira. Saka inini pamunongona notenga munditengerawo zvisine murungu achakanzi nzwisisa ndobva hangutiwo sekudaro. Saka grosari ndiyakutomira izina nongo ndipiwo mari kuti inonotengawo muriwo pakaita emergency ndinomuudza kuti paita emergency ondipa, nyange ndapumpizo ndatomuza kuti amboenda kumusha. Zvikanzi mari ndakamuudza kozi nini mari yacho yekuti ndiende kumusha chako chako kuti yangu nini haikwani kuchakodi kunodhura. Mabhazi ari kudhura singeri kondi chechosvika pa ndobvasvika paespigedi ikurova $10. Saka nda zvisimboita kuti izvozvi vasiri kushanda kandipiwa nzira tisi kuti ari panguva yakaoma, nokuti zvinhu zviri kukwira every day ndikude chinhu chese chiri kukwira bva transport school fees. Atosvetitota se ava mai vatotora nyezvimukanyira zvimodho zvavanobika. Hapana zvinokanyina nemuchinobikirwa pachizambia vari kunyepa ivava vanonzi sembisonyona.
Manyoni aiwa manyoni, hativhumidze panapa kuti vanhu tituke vanhu, nokuti isusu tenge tisingaziwo kune vamwe zviri kuvabatsira, nekuti sekutaura kwanguva kuchiti antipijei vati ikoko kuri kuitwa izvozvo, vanhu vacho vari kuti zviri kuvabatsira. Saka pari zvino tombosiya ivavo vachiita izvozvo, toda kunzwa zvamuri kuita imimi. Asi ndikunzwa kuti ipedzisai zvenyu kuti saka kune mamwe madzimai wakateerera ndezvipi zvimwe zvamadzidza panguva yekuoma kwezvinhu zvavangadzidze kwamuri?
Nini chandadzidza ndechoti kana zvinhu zvakanaka kana kutora paspoti hakoka kune mabasa woenda hako kumwe kunze wobuda hakoenda kozi kugara munomu chokwadi hapana. Inini hangu ndaimbotiwo zvinhu zvakanaka ndaimbotengesawo nekutiwo marounds ekozi tete marounds e240 but taitenga zvinhu zvakawanda sperec but ezvinezvitikita marounds ema6 months but ezvinezvi hatichakwani manjetite but asiya. Saka ndinongoti nemamwe madzimaiwo kana womunemwe mukana dai mambosuduruko kana muchiri kushanda mombotsvago zvinhu zvekuti kana kurini
ezvinozvi kutoohodha madomasi bhokisi remadomasi kumbare raakuita 70 bond kabhokisi kadiki kaya. Saka kuti uzoronga pamusika ka seni ndiri kuriroonga izvezvi idhola iti hakuna ari kuyauzotenga masiras.
Mm-hmm.
A bando ke na zedi peka kuta $3 bond kana ngeka ne 6 masiras.
Mm-hmm.
Taka zvato omesesa.
Aiwa, paka oma, tinukutenda icha izvo. Rambai muripo panhare timbotora vamwe kola. Hello, kola.
Hello, makati izvo.
Tiri wadi, tirikutaura nani uyezve muri kupi?
Na Gladys Mujikeni, ndiri kuno kuBulawayo.
Kwakadii kuBulawayo?
Ah, kuBulawayo kuri nani, asi kungoti zvinhu zvaoma mazuva ano.
Saka muri kurarama sei? Zvii zvamuri kuitawo semhuri kuedzera kuti muri iwanewo chekudya nezvimwe zvakadaro?
Inini zvangu ndinoshanda, asi ndichishanda kudaro ndiri kupota ndichimhanya pamesina ndine passport. Ndichinohodha nyama, masausage, ma2 kg. Ndouya ndichitengesa nerand, handichachaji nebhondi. Bhondi ukati wabva kunohodha wobva wachaja, wasiya wataura price. Paunodzoka bhondi riyari hachakwanisi kutenga rand. Saka ndinongokurudzira vanhu kuti ngavaite kunohodha zvinhu zvavo vachitengesa nerand. Vamwe vari kutengesa nemahuyesi chaiwo. Kana kunohodha futi anonzi madomasi, mabhokisi emadomasi, kunorimwa madomasi kumapurazi uko. Ndinowanzoshandisa treni kuchiredzi. Ndosvika ndohodha ikoko, ndodzoka kuno, ndohodhesa pamaketi. Mari yangu iyoyo ndobva ndaichinja, ndobva ndaisa kuforex. Ndine mwana ari kuabroad kuuniversity. Saka zviri kutondibatsira zvakanyanya. Uye ndine musika wokutengesa grocery. Panze ndine munhu anondimiririra. Ndinohodha masefi, mavhasedini, chii. Ndinongobata kwese. Nekuti ndikabata uku ndikawana uku ndikawana uku ndikabatanisa, mari yangu ndoisa kuforex. Zviri kundibatsira sereti.
Aiwa, mashoko makuku. Tumunotaura here isiNdebele kuBulawayo?
Ndisati ndakugona zvangu, handisati ndane nguva yakareba.
Aiwa, pakanaka pakadaro, tinokutenda ichaizvo kunge manga muinesu.
Uye ndanga ndichida kumboti vane madzimai vasaite zvekusarudza mabasa. Kuti vawane capital yekutanga bhizinesi. Chero ukanzi yaundisukire, yaundiwachire, ngavangozviudza kuti chandiri kudai mari. Ukabatanidza batanidza tumari itotwo, unotanga kutanga bhizinesi rako, zvinotokuitira.
Saka imi mungati, hamusati maenda zvenyu, mungati imi munhu angada mari yakawanda sei kuti atange kabhizinesi uko kune mamwe madzimai akateerera pari zvino?
Nekuti inini kwandiri kuhodha mabhokisi emadomasi ari kuita 50 bond pebox, pecreti. Saka ukawanawo like 300 kana 400. Ndo yekundanikati ndo yepasi 300, but usually ukawana 1000 bond at least it's reasonable.
Aiwa, tinotenda chaizvo makwaniso okutibatsira kuti nyatsonzwisisika zviri kuitika ikoko. Muve nezuva rakanaka.
Tinotenda, maita basa.
Bye bye. So PJ, a very interesting contribution there. Actually, we had two, one from Tabitha Manyoni, who was lamenting that, the price of bread is really not working in her favor. But she says she has asked her employers to buy groceries for her and her families so that, she doesn't have to incur that cost, because her employer, sends Vanama Laicha to go and buy in South Africa. And then Gladys came on the line and she said women mustn't choose the kind of work that they do when the economy is bad like this. If someone says come and wash my clothes, do it so you can raise a bit of money. She says she actually goes to Chiredzi, she's in Bulawayo by train, she orders some tomatoes there and then comes back and orders, sells them, wholesales them to the women in the market. And she says she also goes to Messina to buy meat and sausages and then sells them back in Bulawayo in rands, and then converts the money to US dollar to keep, the currency. But interesting views there, PJ.
Yes. What I noticed about the most important thing enguzweleyo kukhulunywa nguGladys yena ke ohlala kobulawayo uthi yena ungakhethi umsebenzi kulaba besifazane, ungachoni uhlaba umkhosi ukuthi into ziyoma kunzima lokhu kuthinithini. Bakhona abesifazane abekuqogelela bayenza imisebenzi yabo yezandla, bayazitholela ukuyimali kwabo, njalo bona basemaphandleni ebulilima kanye lasemangwe. Yena uGladys uthi yenanana uhlezi emadolobheni kodwa ke akahlalelanga izandla, akakhali labanye nsuku zonke. Yena ke uyasukuma aitenga matamatisi atengise, aitenga lokula lokuyana emesina abuya atengise, aitenge la groceries, atengise vaseline laba emzini wakhe egedini khona lapho kuyabe kume omunye umuntu ethengise vaseline labo sepa bona labo. Kuthiwa nxa ungumfazi, umuntu ongumfazi ungahlaleli izandla njalo ungaphungu jona uhlaba umkhosi ukuthi ngithole ngapi imali ukuthi ngisungule lami umsebenzi wokuthi ngizipandele. Esithi yena nxa kuyukuthi uvele usaqala sibili usasungula usacathula kwezamabhizimusi ungakhethi umsebenzi wokuthi ubuthelele imali yakho yokuqalisa ibhizimusi. Ungaba kulabanye abangathanda ukuthi bawatshelwe izembatho, bawatshelwe ingubo, uyahamba uye bawatshela as long as uthola imali kukho konke wena lokho. Abanye abafuna ukuthanyelelwa endlini, abangafuna ukuthi engxenye babe lonkazana osebenzayo khona lapha emzini. Kodwa ke wena uhambe uyethanyela uye cleaner indlu yonke mbakunike imali yakho. Ubuthanisa imali yona leyo usungule lokho ngawoda ubuye uthengisa. Nxa usuthengisile imali liyana uhle uyiphange uhle uthenge amadola idola lemelika kumbe njalo uthenge irandi njengoba imali yangkhona ilokhu isehla isisindo sayo eyamabhondi. Wabuza ukuthi nxa kuyukuthi ngifuna ukusungula ibhizimusi lokuthengisa amatamatisi kumele ngibe le malini? Wathi yena nakumele ube le 1000 bond note engaba ngamashumi amahlanu $50 nxa ngingaphambanisa kuphela eyokuthi usungule ubulibhizimusi kwakho kuncane uthuthuke from there uyenze eminye imisebenzi. Ngakho ke bomama lingasihlaleli izandla.
Ehe ayiwa trikunzwa kuti tinemwe mutereri kaitsende kwavari. Hello caller.
Hello makadini.
Tiri wadi trikunzwa kuti namkoma try more trikutaura nemi muri kupi mkoma?
Ndino gara ku Facebook.
Ehe taurai tinzwi.
No, nyaya kuma kukwira kukwita maprize huku. Nyaya kuti munyika medu yaja muZimbabwe. Asina kutaurirana kwavamunangagwa navachamisa. Hakuna zvatinogona kunge hakuna pundi chatinogona. Dai vavira ava bosi ndo vakuru varipo sofa vekuti vakapanza kugara pasi vakataurirana. At least tinobuda une something sezvakaita vamugabe navatangira ibva kutanga. Kukura kukita kuti nyika yedu sofa ine division maona asi division ndiyo ripedzi panoda kuti vakuru vaise vagare pasi zvino vakagara pasi ivo vakabuda nechinhu one so that isusu mbombera isusu tiri pasi tinokwanisa kuterera takabata nabhozi. Nyaya iri kuitika pakati pezvikako inyaya yekuti hatina unit nekuti pane vakuru pakusawirana kukuita vakuru vaviri ava ndo pari kukonzera kuti zvigade nezvi zviite mukati zvinoremera ndirimo chete. Saka tandaya chikukumbira ndichekuti dai vakuru vedu vagara pasi vaita dialogue so that dialogue yavataita ichatibatsira kuti isusu maZimbabwezi tiemera mangwana rakanaka bhozaiuburo uno nana South Africa achikurarama chaizvi chaizvi ende unotogara utotipese wanonga watofamba unotofamba uchitotya kuti handiziye kuti kwandikuenda ndi kunodzoka ini. Saka tikukumbire dai vakuru vedu ava vagara pasi vataurirana so that toano to benefit isusu iwo ihainde ndingangoti ndochichiro changu chekuti dai vagara pasi vataurirana.
Aiwa tinokutendai mukoma try more muvenezuva rakanaka.
Ndinotenda.
Lion Ruzani hanzi zvakaoma. Tinongonzwa kuti zvinhu zvakaoma todiiko, tinongochema kuti dai Mwari vapindirawo isu tiri kuraramawo tiri kuno kuSouth Africa. Zvaakutiomera zvakare. So our caller there was lamenting that he's in South Africa but things are hard because even there it's not a safe place. But his wish is that, you know, there are talks between the leader of the opposition, Nelson Chamisa, and the leader of the ruling party, Mr. Emmerson Mnangagwa, to come together and have talks so that the country can move together in unity. But I don't know. Fraser Chicks Nathan, Arguta, I agree with you there. Try more. Pakuti ngavata urirane. George Denari, Arguta, dialogue, inobuda irei papa, nemoyo mukuku tu inevanu ivava. Ah, ndosati tina mukoma Donald Mambo mapije. Mukoma Donald makadi yenyu.
Ndofara tete mavelas makadi kona tete PJ.
Aiwa tinofara makadi womkom.
Dino fara zangu.
Taurai tins.
Taka oma mani, nai, namo igai.
Mm-hmm.
Nusha wakuti sakatika suke epi, nai, tatoche mbira, kango za kwa hao zingo tambura hezi.
Mm-hmm.
Nusha wakuka na company wani, anumbunzo wakashanda mnika yako shua. Zima, GMB.
Zese zanga zafaru.
Triangle Limited. Nikadi yangana makamba na kawanda, bati waka kanya, zese titi.
Ai wa mashoko makuku.
Zino kwadza uchona wangu wana zimwe nyika kunoku kwa patinogara kunoku.
Ehe.
Vana vadokodoko vanofamba nemota dzakanaka zvekuti dhu.
Mhm.
Vana vadokodoko vanotora kuti hayi mwana akazvakwa dhati vakana grade 7 yeye vakazvakwa.
Mhm.
Asi unonyadza kuona kuti ya life yavo vanhu vakagarika chakuya. Ndizvo tinoshuva kuti shuva munyika meduka unongofa usingambozvi kuti magezi chao chao nomajusa chiuzii kana kadhi rekubhengi kana kumira wapabhengi umu.
Sorry mukoma Donald, ha munogara muchiuya pana pamuchitipawo kuti timboye manyautsa mukanwa. Asi muri kutaura zviri kutaurwa nevazhinji.
Dekuri kunzi vanoteererawo vamwe vanhu vakuru ava vashuvaka. Vaifanirwa kumbosuduruka nokuti vatokundikana, kukundikana chaiko chaiko hapadi kana kuti kwanzi tiyazonzi tichaona kumberi, hapana kumberi kwatichaona. Takatoona kutoti hapana kana indication yekuti nyika inonaka, hapana kana chiedza kumberi kwebako, tongoziva kuti hakuna.
Aiwa, tinokutendai mukoma Donald.
Ende vakasunga mbira dzako ndokusunga mabhiriki kuti shuwe nyika ina kwainoendai.
Aiwa, tinokutendai mukoma Donald, muve nezuva rakanaka.
Maita basa.
Bye-bye. PJ, an interesting take that from our, he's our number one fan from way back then.
From way back,
he knows
yes.
All of us. Going on to say, Tete PJ, magadi yiko. I'm not sure if we still have Manyoni before we let them go. Maybe let's come back to you, PJ, then we'll take Manyoni before we go.
Yes, laba silandelayo. Siyabonga kakhulu labo ababukele le themba lokuba liyashare ukuze silalele njalo lokubukela sibaningi. Usikhumbuzo umlalazi uthi yena ubiyaphenduka njalo ethi siyalibonga bomama beqogelela esikhalangeni ngapho likhalela abanye. Unomsa uthi yena is watching and I respect our women. Ukhona ngapho ngaseNgilandi kanye nolonkumbulo Adonis layo ukhona ngale kube lomunye umlaleli njalo ongithumele iWhatsApp uthi yena unkosikazi Mbenge uthi yena yebo siyabazwa labo abakhulumayo ngezombusazwe kodwa ke namhla besithanda ukuzwa amacebo ukuthi singazithuthukisa njani njengabo mama laba begqokelela abangalandeli ezepolitiki ukuthi khona akukhulunywe ujamisa lo ED lokho kukhatshana lokho asiboneni okokuthi kuyangena ethunjini yikuphi njalo okungathuthukisa imuli zethu. Basically, Mrs. Mbenge is saying we shouldn't worry about politics at this moment because what we should worry about is looking after our families.
I think, you know, we've had a few women, which is what I liked about today's program, actually coming and giving suggestions as to this is how I'm coping. Mm-hmm. So if, you know, some women out there can take some of the suggestions, I think that will work. But let's go to Manyoni. Kana vachiripo. Manyoni muripo here. Okay, we hear Manyoni is no longer here, but maybe some of the, I don't know, as a takeaway, what I heard the most was from the lady in Bulawayo who said, take whatever job you can get
you
as
can
a woman.
Get, yes.
And also don't worry about your starting capital. It can be very small, but find a business that works for you. You can do something that you have a passion about. She said she even has people who are selling groceries outside of her home while she goes to Messina to order meat and sausages. Sakandoshi mweshuru kutaurwa ipopano PJ na stands washa. Kasi ya nasi ya nani mangu omadzimaiva kuti ivo. Musasa rudze kutibasara wawa na ndiripi. Tora kamarika shoma, wosungirira, wotanga ka business kako.
And nga utale yoku ibhizimisi kwakho kona logo. Okuqakathekileyo kuti utenge, utengisa, kodwa uchinja. Uchintshela imali yakho kuma rands, uchintshela imali yakho kuma US dollars, ungayigcini lili point note, uligcine kule rand kumbe i US dollar, usiya order phandle kwelizwe, usiya order khonapho phakathi kwelizwe, uzathola ukuthi enxenye nxa usebenzisa i dollar le Melika, usebenzisa i rand, izinto zingaba ngconywana.
Aiwa PJ, time doesn't seem to be on our side, but I would like to take this opportunity to thank everybody that was here, you know, as our guests that, you know, came in as callers that came in and gave suggestions as to how women and everybody out there can actually move forward. Would like to thank you. And for those that came in, but what we didn't manage to call you, we're sorry. We'll try again next time. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye in Washington.
Oliver Lelisa, I'm Praxidus Jeremiah. Let's go to the next one. Hello, Lotto. Hello, I'm Slange.